mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri mukwechishanu ndira 17 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoyambira vakuru muhurumende kuti varege zvekuchidzira vafakadzi vanenge vachishanda nekomishini iyi. Zimbabwe Election Support Network inoti haisi kuwirirana nedanho rekuda kubisa chikamu chekuti mutungamiri wenyika asarudzwe nevamiriri vake vaviri. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inoona nezvekurwisana nehuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC iri kuyambira vamwe vakuru muhurumende pamwe nevanhu vanoremekedzwa kuti vasiyane netsika yokuchichidzira vafakazi vanenge vachishanda nekomisheni iyi panyaya dziri kumatare kana dziri kuferefetwa. Mutauriri weZAC vaJohn Makomure vanoti komisheni yavo ichatora matanho akaomarara ekuranga vanhu ava. Vamwe vakuru muhurumende vanonzi vari kumanikidza mapurisa kuburisa muusungwa vanhu vanenge vasungwa vachipomerwa nyaya dzeuori kana kudzinga mabasa vanenge vari vafakazi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ichokwadi chaicho ichocho, tiri kushushikana seZimbabwe Anti-Corruption Commission. Tiri kuona kuti kuchidzira kuri kuitwa mawitnesses edu vari kuuya neumboo kuzaki kunenge kuri kutowedzera. Tiri kuona kuti kuna vamwe vashandi muhurumende vari kuti kana vachinge vashanda nezaki vatipa umboo hwatinenge tichitsvaga. Vashanda vanhu vari kudzingwa mabasa, vamwe vari kubva vanzi hauchasenza muno mudepartment takukuendesa kwakati. Tiri kuona kuti mareasons acho anenge asiri aya akanyatsoti twasa twasa. Tine mumwewo akatinyorera kuno kuzaki achitaura kuti even mhuri yake vanhu vakatomunyorera vachiti iwe tichakuuraya, tinoziva chikoro chinoenda mwana wako, tinoziva motikari inodriviwa nani nemudzimai wako, saka mhuri yako tichaiuraya. Saka seZAC toda kuyambira vese vanofunga kuti vanokwanisa kuchidzira vanhu kuti ZAC ichaongorora chaizvo vese ivavo vachasungwa, nokuti hazvisi pamutemo zvachose kuti mawitnesses atinenge tichishanda nawo anozochidzirwa vamwe vachibviswa pamabasa. Uyezve seZAC tiri kuti hurumende inofanira kukurumidza kuti iite mutemo uyauya unochengetedza mawitnesses edu.
Mune vamungadoma nemazita here vari kuita izvi? Nokuti tiri kuona kuti hazvisi zvitsva muhurumende umu kutongonzwa kuti vafakadzi vari kutyisidzirwa, mapurisa achitenderwa achinzisunungurai nhingi anenge asungwa kana neZAC kana nemapurisa.
Sezvo ndataura ndati mareports akauya kuno kuZAC, saka inyaya dzatiri kutiongorora. Takuitawo mainvestigations edu. Saka patenge tichiita mainvestigations aya hatikwanisi kuti tichidoma kuti vananhingi vaita zvakati, vananhingi vaita zvakati. Tinozodoma kana tichinge taita sei, tapedza kuongorora nyaya yacho. Hatichandinangotaura nechokuti tiri kuona kuti nyaya idzi dziri kuramba dzichiwanda.
Mungaona izvi zvichiita here kuti vanhu vanenge vaine umboo kana vanoda kumhangara nyaya dzavanenge vachiona dzichiitwa dzeuori kuZAC vange vachizochinja mafungiro?
Izvo tinoda kutenda vanhu vemuZimbabwe. Tiri kuona kuti vanhu vakawanda mazuva ano vari kuuya kuZAC, vari kufona, vamwe vari kuuya kumaofisi zedu vachiuya kuzomhangara nyaya. zvinenge zvichiitika wakasiyana siyana. Vanhu vakawanda vari kuita izvozvo. Saka zvinhu zvatiri kukurudzira, zvinhu zvatiri kufara nazvo. Kuti tikasakwanisa kuti titore matanho wekuti vanhu ivavo vafile kuti vari safe, zvinogona kukwanisa kuti vanhu vasazokwanisa kuti vabude pachena vachiuya neumbo. Saka isezvaki chinhu chatiri kudai kuti tinyatsoshanda nesimba kutigadzirisa ipapo.
Mune nyaya dzakawandawo here dzamuri kuferefetawo pari zvino?
Tinadzo nyaya dzakawanda chaizvo dzatiri kuferefeta pari zvino. Gore rapera chete takawana maripots akabva kuvanhu anosvika ivo 750. Nemamwe anga aripo emamwe makore apera. Pakupera kwegore tatina maripots anosvika 1300.
Avo vanga vari mutauriri weZack vaJohn Makamure vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vanoti sangano ravo richabatana nevamwe vasiri kutambira kuvandudzwa kwebumbiro remutemo nehurumende. Vanoti havasi kuwirirana nedanho rekuda kubisa chikamu chekuti mutungamiri wenyika asarudzwe nevamiriri vake vaviri. Vativo nyaya yokusagadzirisa kuti ndiani anotungamira kana mutungamiriri asiri pachigaro idambudziko riri kukonzera matambudziko muZANU-PF nemuMDC, zvavati zvinogadziriswa nekuti vatevedzeri vasarudzwewo panguva yesarudzo. Asi gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti havawirirane nemaonero aya.
Pane nyaya yakachiviridza yemarunning mate ikabva yasvika pekuti vanhu vakazongobvumirana kuti ngatimboimirai kwemakore gumi ekutanga. Saka muongororo yedu takaona kuti ipfungwa yakakweretwa kubva kuAmerica. Nyika zhinji pasi rino hadzinyanyise kuisenzesa nekuti inogadzira macenters of power maviri.
Gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi. Asi vamakoni vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti zviri kuitwa nehurumende zvekuisa chigamba pabumbiro remutemo hazvina maturo.
Isu hatisi kufara nokuvandudzwa kuda kuitwa bumbiro remutemo kunyanya-nyanya zvimwe zvikamu zviri mubumbiro iroro zvatinofunga kuti zvakanga zvakagadzirirwa kuitira kuti kutongwa kwatiri kuita kunge kuri kutongwa kwejekerere. Zvakafanana neyatinonzi yemarunning mates yekuti panofanira kunge pana president nemavice, asi vese vachinovhoterwa muelection. Tikatarisa constitution yatanga tinayo pasatwani constitution ya 2018 inoti iyo panofanira kunge pane mutungamiri wenyika anovhoterwa nevatungamiri vaviri mavice president vasingavhoterwe. Saka isusu takaona kuti vanhu vakanga vati vega ivo kureferendum ya 2018 aiwa izvozvo hatisi kuda. Taakudawo mutevedzeri womutungamiri wenyika mumwe chete anovhoterwa. Ndozvakataurwa nevanhu izvozvo.
Asika ZANU-PF iri kuti iyo bumbiro remutemo harisi bhaibheri, rinokwanisa kuvandudzwa chero nguva nevanhu vanenge vakunda musarudzo zvine mutsindo sezvavakaita.
Kutaurawo hawo kwavo asizvo. Constitution mutemo mukuru wenyika, hausi mutemo unofanira kungochinjwa chinjwa sekumunhu ari kuchinja hembe yaiwa. Mutemo watinoshandisa kuti imwe mitemo igadzirwe inoenderana nebumbiro remutemo iroro. Zvino takaida kuti mutemo mukuru wenyika wongochinjwa zuva nezuva, nguva nenguva, hazviite kuti utongi hwedu hwe utongi hune jekerere unenge huri utongi hwezvinyekenyeke.
Vari kutioka pakaitwa vatedzeri vevatungamiri vekusarudzwa hapazonyatsoite munhu mumwe chete wavari kuti anenge ari panyanga kana kuti yavari kuti one center of power.
Hatizive kuti vanenge vachirevei kana vachiti vari kuti munhu mumwe chete anga ari panyanga one center of power, nokuti tinoziva isu kuti kunyika dzese dzine marunning mate provisions zvakaita sanaAmerica naana Kenya, munhu mumwe chete ndiye ari panyanga. Vamwe ava vanongobatsira uyo ari kutonga. Mutevedzeri wenyika basa rake nderokubatsira uyo ari kutonga, haakwikwidzani neari kutonga, nokuti mutungamiri wenyika mutungamiri wenyika. Vatevedzeri vake vatevedzeri vanongobatsira ari kutungamira iye.
Saka se zesini mchanyo rirawo here kuda reparamende muchi taura za muru gununguna nazwesha.
Nisu tichanyora kudare reparamende. Chwe kutanga nyata ita mchwe kuti taburita ero gwaru. Ratsuri kutaura isusu kuti state kuti kubisa kwe iyo provision ino yema running meti kwa kashata. Saka tapa jikondre vudu zviviri. Chwe kutanga chitaura kuti hizo. Tukona kuti mapato makuru ari muno munyika magara mune kumetana kuri kuitwa hamuna yatinoti succession plan yakajeka saka provision running mate iyoyo inoita kuti pasave nekumbunyikidzana pave neruzivo rokuti patiuke muelection anenge ari president wakandodi ndinanga anenge ari mutevedzeri wake kana kuti anenge achimhanyidzana naye running mate wake ndinhingi. Saka hizo zinogadzirisa kusagadzikana kuruma mapato enyika iwawo. Ende kechipiri chiti isusu zvinosimbisa matongerwo enyika nekuti kana mutungamiriro wenyika asi munyika kana kuti ari pazororo zvakaitika panguva ino yekuti mutungamiriro ari kudzwa ari pazororo mutevedzeri wake kana anofanira kunge ari mutevedzeri akapuwawo matomu nevanhu. Zvino uyu mutevedzeri ari kunzi acting president munhuwo zvake akangodomwa nemutungamiriro wenyika asina masimba ari kuwana kubva kuvanhu.
Sachigaro vesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union ZINASU rinoti haritambiri zvakarongwa nebazi redzidzo yepamusoro kuti zvikoro zvepamusoro soro zvikwidze mari yedzidzo asi isingadariki zviuru zvishanu zvemadhora pakotoro. Godin Manguja anotipa nyaya iyi.
Gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo mari dzechikoro mumayunivhesiti nemakoreji dzichifanira kukwira, mari yechikoro haifaniri kudarika zviru zvishanu zvemadhora.
Musangano yatakaita namavice chancellor namafees committee ari kutiudza kuti medical field malife science ine tuition fee ye up to 5,000. So mafizi edu achaita between 3,500 ne 5,000 ndo tuition dzokuma university.
Asi vamurwira vati mayunivhesiti anobhadharisa mari yaanoda pane vanoda kugara pachikoro.
Yokugara inonzi iri variable, it depends from institution to institution. Handiti munoziva kuti ukalegislata, hati legislati yokugara, nokuti yokugara inodependa neuniversity to university, nokuti mayunivhesiti haagadziri chikafu.
Asi mutungamiri weZINASU vatakudzwa ngadzore, vati havabvumirani nebazi rezvedzidzo kuti mari yedzidzo yepamusoro ikwidzwe. Vati zvinosuwisa kuti hurumende yaona zvakakodzera kukwidza mari yechikoro asi isina kukwidza mari dzemuoro yevabereki vavo.
Zvekare taona kuti vamurwira vanenge vagadzirira kusangana nevarwi vezvedzidzo, saka pekudzidzira kwekudzidzira tinenge tiriko tichidemonstrata.
Vati zvaitwa nehurumende izvi zvichakonzera kuti vadzidzi vakawanda vatadze kuenda kuchikoro, uye vati kunyange pakawana vanokwanisa kubvisa mari idzi hapana chinobuda nekuti varayiridzi havasi kukwanisa kudzidzisa nekuti mari dzavo dzemuoro hadzichakwani. Vakamboita munyori weZINASU vaAshley Pfunye vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana neutungamiri weZINASU kuti mari yedzidzo haifaniri kuwedzerwa. Mumwe wevechidiki vaVivid Gwede vaudza Studio 7 kuti kuwedzera mari yedzidzo kunoreva kuti varombo havachadzidza uye nyika icharasikirwa zvikuru nenjere dzavo.
Saka hurumende tinokudzira dai yakwanisa kubatsira kuti mitengo kana kuti mari dzinobhadharwa kuzvikoro zvepamusoro dzinge dzichideredzwa ngedzwa nikaone varombo vese venyika iyi.
Mukuru werimwe sangano reve chidiki vanoita zvematongerwo enyika reZimbabwe Organization of Youth in Politics, Vanko Slatimoyo, vaudza Studio 7 kuti vadzidzi vanofanira kuona zvavangaite kana hurumende ikaomesa musoro panyaya yekukwidza mari dzechikoro.
Ini chokutanga ndinokurudzira ma unions, ma students union nemamwe ma key players in the civil society vakuti vasimudze nyaya iyi nehurumende. Vamurwira vanoda kugarwa navo pasi vaoneswe kuti zviningirini fees makudzira avadzasi realistic zvavhiringidza vana vakawanda. Kana zveengagement zvaramba amen toona kuti tingatore mamwe matano api.
Asi munyori werimwe remasangano anomirira vadzidzi vezvikoro zvepamusoro reZimbabwe Congress of Students Union vatinashe katsidzira vanoti mari yatarwa nehurumende iri nani pane yanga yataurwa nemakoreji nemayunivhesiti. Zvikoro zvepamusoro zvakaita seGreat Zimbabwe University neMidland State University zvainge zvanyorera kubazi rezvedzidzo yepamusoro zvichida kuti vanoita zvidzidzo zvepasi zveundergraduate vabhadhare zviuru zvipfumbamwe zvemadhora, vanoita zvidzidzo zvemasters vachibhadhara zviuru gumi nezvina pakotoro. Kutaura kudai, zvikoro zvese zvepamusoro zviri kuita musangano nebazi redzidzo yepamusoro muHarare wekuronga mari dzichabhadharwa muzvikoro izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday, Switzerland yabatsira Zimbabwe nemari yekuti ishandise mukugadzirisa nyaya yekugura hundi. National Peace and Reconciliation Commission yatambira motikari nemakamera zvichashandiswa mukuedza kugadzirisa nyaya iyi. Chronicle rinoti guta reBulawayo ratarisana nedambudziko rekushayikwa kwemurivo, izvo zvakonzera kukwidzwa kwemutengo wemurivo. Bundu rekabheji rave kuita pakati pemadhora gumi nemasere nemadhora makumi maviri nemashanu. Herald rinoti European Union yaunganidza mari inopfuura mamiriyoni gumi nemasere emadhora ekuAmerica yokubatsira Zimbabwe nezvekudla. Zimbabwe Independent rinoti Zimbabwe iri kutenga ndege dzehondo dzinoita mabhiriyoni matatu emadhora ekuAmerica kubva kuRussia muchibvumirano chinosanganisa kucherwa kweplatinum muZimbabwe. Yasvika nguva mukurongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Diko pa Studio 7 fenyuri venhau dzechokwadi. Ainasa ndinangu zvakawanda zvandokuda kungotaura, ndongoda kungotendawo kwamuri Studio 7. Ndombokwanisi kurara tisina kumbowa Studio 7. Torogona kutodzigweja gweja kuti titodzwara nezvo tiwe zvamuri kutaura tinhasi makati vigirei. Aiwa rambai makashinga, rambai muchitiudza zvirikuitika pakati penyika. Ndatenda zvangu, ndini mukomana apo pambomalanga.
Pastudio 7 makadiko. Mazuva ano hatisipinda zvokumhanya mano. Tuza mambo zvinozoenda zvimaudio zvedu but hamusi kuti pinda zvokumhanya. Nhasi ndirangotaura zvangu namudhara mapotato. Vandorambotera manzoro pavo nditi hei mapotato aya makatitidha akakudhura kupenga. Achavanikwi saka hei paia. Muriva ndiriti maireva upi amaitikaende muriva. Maireva mbovhura kana kuti maireva rude. Because Mriva never walked to Ravut, Saka, right from Derma Potato. Last memory was never gonna the Matis Gana Mafuta, but as I'm Goma was Bad Adam Derma Potato. Because there's Naki, Dini Trust, Jerikija.
Kwazo hii washamara rwe Studio 7 nemi Mr. Tanonoka Wande zitani nonzi heritage ndiri nogara pano pa boundary Pretoria ne Joburg pa Lanzeria Airport pakafulaya vamunangagwa vachidzoka mazuva eku. Zvikoro zvedzidzo yepamusoro hanzi zvawedzerwa hurumende yabvuma kuti mari iwe zerwe. Ko iwe washandi mawe zirawe ere mari sobodo hawana. Paka strike ma teacher ne ma doctor. Takaona takanzo kuti vashinji wacho waka nyingwa mari. Vamwe waka piwa mari zakashota. Zvichienda mashandira enda ku mashandiro aita amadeza anga ashanda kubasa pamwedzi wacho zvino ko ivo zvavaenda kulivhi vanopuwa muhoro wakakwana here kupera kwemwedzi
maswerese ko vashamara vestudio 7 torana mofera parasenbega ainyekanyaya kaungadidi vari kundishungurudza inii ivo vesangano veeuropean union ora vachikupa mari zanu isusu tichipane navo azvisanga vapa mari kuzimbabwe mari iyoyo yatopuwa imari yatopuwa zanupiefu ana mutodi vachingopopota mazuva ese zvavari kuita izvi iri nyaya yekuti mari iyoyo yatoenda kuzanu straight yavo akumanaka aiwa ndokumbira kumaramo veeuropean union avo dai vambopuwa chamisa kuti vape chamisa ape vanhu maridzi
maswera sei vashamarari vestudio 7 haindodongotaura nyaya yangu diki diki hurumende yamunangagwa ikai yazvitadza inda ndakabhadharirawo hama yangu kuti iende college then musi wokuvhura wasvika zvikanzi mari dzawedzero apa ndakarohwa nejanuary disease handisina kana mari yetupa apa ndeiwana ku saka kutongoregedza kuenda meno kuti mari yachanodzorerwa here kana zvatovharana state yato atojina mari yangu
makadi makadi vana mukoma jonga aiwa rangu zitati nashe chimacheuri ndiri kuno kubretsi kulishavile ndoda kutaura panyaya yemari iyapiwa zimbabwe neeuropean kuti ichangodyiwa zvakare regavhumendi iripo vatoita kuti kuti vachitochinja mazimota vachitotenga mazimota amwe ndo mushando watinongoona unoita mari vana vezimbabwe vachinhonga svosve nemuromo araoma muzimbabwe hakubatsirawo hadzo dzimwe nyika dzine shungu yekubatsira zimbabwe asi vanenge vachi kunosvikira mari yacho aiwa ndivana tsuro chaivo chaivo vanongozvifungira pavoga vana gudo wekuti vakangotora mari votoisa muhomwe mavo vachafungire vamwe vana vezimbabwe ende nyika dziri kunze dzinotibatsira nemari yakawanda zvisingaite zvekuti dai yanga iri gavhumendi yakarongeka ka dai zimbabwe yanga iri imwe nyika pane imwe nyika muzuva ranhasi zvakaoma izvo ana mukoma jonga zvekuita kuzimbabwe rangova basa rekungotengesa maairtime
genga munoziva kuti chinyika nyaya yakakonzeresa kazvimashurugwe zviya zviya zvinonzi mashurugwe zvimapokapoka zvinofamba zvichiuraya vanhu zviya zviya kuzimuka inyaya yenhamo iya because mushurugwe munhu akatodzidza akauya vamwe vaitova maticha vamwe vaitova madokta but nenyaya yekutoti kuticha kwacho hapana chaanowana vanotoona kuti ndikatorobha munhu chaiye chaiye anotova negoridhi rake ndotowana mari yakawandisa ndosaka vachiita izvozvo maona hapana kana munhu anotombovatuma kana kuti zvikwanzi pane mapolitician anotombovatuma hakuna izvozvo but inyaya yekungotivo vanhu vane nhamo chete kungozvidza kuti ini ndine nhamo chete munyika hapana chanichakwanisa kuwana kana basa chero haukwanisi kuwana basa ndofamba ndichingorova munhu chete chitorera zvinhu zvake ndichitowana mari mhuri yangu ichitorarama ndo nyaya inokonzeresa mashurugu iyoyo and havasati vawanda manje because vachazowanda manje mashurugu iwayo moketa ya nyaya yenhamo iyoyo ndo yakakonzeresa zvakanyanyisisa mashurugu iyoyo
pastudio 7 kazwai baba tapfari kutaura pano tinotenda kwazvo nezvaitwa neeuropean union asi dambudziko ratinaro nderekuti hurumende yedu yakagara neuori zvekuti mari iyoyo inotozosvika kuvanhu yatsamburwa tsamburwa iye inenge yatsamburwa yacho yasvika futi kuvanhu ikoko kumamemba ezanupf aya anonzi mamp aya anotanga kunokora futi chikafu chiya chiba pano mweya vainzi vakabatwa aine masagi manga neraisi raakatoba raifanondonoterwa ranga rakadonoterwa vanhu saka zimbabwe yakaoma izvi mari yaiswa iyoyo yemamiriyoni iyoya inosvika ukoko yashoma shoma zvekuti vanhu vanongova vachifa nenzara ifainda kuti kuti vanhu vanopuwa chikafu mapfunde kuti vabike zadzo basa tarinofunde rinodyika iroro ZANU-PF ngai sadaro ngai totsitsa kumana mana uri kufane nzara ndandiri kumusha uko muna December apa zvina kumira mushe zviri kumusha nzara ina kumira mushe nokushaya chekuzvika nokuvatira mango chai kudya mango chete kwotorara pasina chikafu pasina chekutamba muriwo nemafuta havachatouzivi vanhu nekuda kwehurumende yedu yeutanyerere saka zvakaoma zvakaoma zviri muzimbabwe
Manzwa pfungwa dzevamwe vatereri Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga zvamunenge mataura azvirevi kuti mashoko abva kuStudio 7 isu hatina kwatakarerekera saka munofungei iyi inguva yenyu tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nemusi wechina America yakabvuma chibvumirano chekutengeserana kwenyika dziri kumaunzanyemba kweAmerica, the United States of America, Mexico neCanada. Chibvumirano ichi chave kuendeswa kumutungamiri wenyika vaDonald Trump kuti vasaine chibvumirano ichi kuti chive mutemo. Chibvumirano ichi chichatsiva chibvumirano cheNorth American Free Trade Agreement kana kuti NAFTA change chave nemakore makumi maviri nemashanu chichishandiswa. Chibvumirano ichi chine mirayiro mitsva ichashandiswa pakugadzirwa kwemotikari nemashandiro anoita vanhu mubasa iri. Chibvumirano ichi chakabvumwa nedare reparamende muna zvita chikavhoterwa nenhengo dzinobva kumapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana. Asi chichatanga kushanda kana paramende yeCanada yapiwawo mukana wekuvhota kana ichidawo kutambira chibvumirano ichi. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinorwira kodzero dzevana reChildren's Rights Observer rinoti mamiriyoni evana muSudan vanoenda kumabasa mazuva ese pachinambo chokuti vaende kuchikoro. Izvi zvichikonzerwa neurombo uye nokutiwo hurumende haina mari yokuendesa vana vazhinji kuzvikoro. Sudan inonzi ndiyo imwe yenyika ine urombo hwakanyanya pasi pose. Gwaro rabudiswa nekomishini yakatumwa neUnited Nations kuti iongorore nyaya dzevana muSyria rinoti vana vari muSyria vari kumanikidzwa kutakura mitoro yakawanda uye kana vakabeta mukurumbira zvikuru Bundi Boys vachiti hatisi tese sezvo nguva yedu yapera regatimbotarisa zvanga zviri munhau Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoyambira vakuru muhurumende kuti varege zvokuchidzira vafakazi vanenge vachishanda nekomisheni iyi Zimbabwe Election Support Network inoti haisi kuwirirana nedanho rekuda kubisa chikamu chekuti mutungamiri wenyika asarudzwe nevamiririri vake vaviri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.